mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 2 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yazvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Makwenzaya chinangwa chavo changa chisini chakananga vane marishoma kana kuti vanhuwo zvavo. Changa chakananga vane makambani avo makuru nevamwe vanowana mari dzemuZimbabwe dzakawanda.
Reserve Bank of Zimbabwe rinoti riri kuisazve pamusika mamwe masendi egoridhe kana kuti magold coins sezvo ose rakaisa pamusika svondo rakapera akatengwa.
Takatarisa sava Raila Odinga tinovarangarira vari umwe wevanhu ainyanyoshanda zvakasimba panyaya dzematongero enyika nemushakabvu vaMorgan Tsvangirai.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinonzi zvakamirira kuona zvichabuda musarudzo dzemutungamiri weKenya svondo rinouya, sezvo vaRaila Odinga vachionekwa sasahwira wemapato anopikisa muZimbabwe.
Rwendo runogona kukonzeresa kupokana kwakakurisisa pakati penyika yeChina neAmerica, nekuti China yagara yakataura kuti zviri kuda kuitwa naMai Pelosi kudenha kwavasingatambire ivo sehurumende yeChina.
America inoyambira China kuti isakonzera kusawirirana pamusoro pekushanya kwemutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi kuTaiwan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nezuro rakabudisa gwaro rinoti richaisa mamwe masendi egoridhe kana kuti gold coins anoita zviuru zviviri zvichitevera kupera kwechiuru nemazana mashanu ayo avanoti vakaisa pamusika svondo rakapera pakaparurwa chirongwa ichi asi akatotengwa akapera. Magold coin awa anonzi akatengeswa nemari inoita chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nerimwe chete $1,941, asi zvichinzi mazhinji awo akatengwa nemari dzemunyika dzemaRTGS. Vashoma vanokwanisa mutengo wemagold coin awa veruzhinji vachiti havamakwanisi nekuda kwemamiriro akaita zvino munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi yezveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera kuti tinzwe zvizhinji.
Itokwadi kuti vamangudya vane statement yavabudisa kuti kwatengwa 1500 magold coins. Ngatirangarire kuti vanhu vakanangwa nemagold coins havasi vanhuwo zvavo kana kuti vanhu vane marishoma, nekuti coin rimwe nerimwe raiita 1823 American dollars kana kuti 806,000 mabondi. Zvoreva kuti macoins aya chinangwa chavo changa chisini chakananga vane marishoma kana kuti vanhuwo zvavo. Changa chakananga vane makambani avo makuru nevamwe vanowana mari dzemuZimbabwe dzakawanda. Chingangova chatingada kuziva ndechekuti atengwa nemaus dollars macoins 1500 mangani, atengwa nemazini dollars mangani. Mumaonero angu inini kana chichokwadi chichitaurwa ndinoona nge atengwa nemazini dollars anenge akati wandei kudarika ari kutengwa nemaus dollars.
Zvino kana paine ari kutengwa nemazim dollars neari kutengwa nemaus dollars, asi chikero cheuremu neukoshwa hwavo chichizoramba chakaenzana, mari dzazvo dzichizvosiyana-siyana, zvinobatana papi? Zvinonzwisisika sei kune vanhu vasinganzwisisiwo nyaya dzemari?
dambudziko ranga rekuti vanhu vari kuwana mazim dollars kuru sei vemakambani makuru vanga vakutora mazim dollars avo vachinotsvaga maus dollar pamutsika mutema. Saka zano remagold coins nderekuti dzimwe nguva vangazoda kuchengetedza mari dzavo dziri mumagold coins, kana kutenga magold coins zvinozotora nzira yekuvatengesa vachiwana maus dollars.
Maonerowo yenyu ekuenda kumberi nenyaya dzemagold coins aya munoonawo sei?
Shuviro yevari kudurira magold coins ndofunga ndekuti dai Zimbabwean dollara wana simba kuburikidza nekuti rinenge raakushayikwa mumaketi, vanhu vaakushandisa kuritengesa magold coins kwete maus dollars. Kurudziro yavo ndeyekuti zvino padamiswa mberi apa vanenge vada kuti vanhu vange vachishandisa mazim dollar, uye zim dollar richaramba richingoshayiwa simba. Saka nyaya iripo ndekuti vanhu vari kuwana mazim dollar aya vakakwanisa kushandisa kutenga magold coins, zvinoreva kuti musika wemaus dollars osisina kunaya kusimba. Asi chakakosha chatofanira kunzwisisa ndechekuti vanhu vaitenga mari maus dollars ndo vamwe chete vachona vari kutenga magold coins pari zvino. Izvi hazvinei nevanhuwo zvavo nekuti mari dzacho dzakawanda zvekutiwo munhuwo zvake haakwanisingati dzitenga. Saka panenge tachizodiwa nzira yekuti pane zvese zviri kuitika vanhu vange vane ugaro hwakanaka, mitengo yezvinhu inge ichiderera. Kana izvozvo zvikakwanisa kuitika ndinovimba kuti nyaya dzemagold coins dzinenge dzabatsira.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichitevera kushayika kwaKondi Musanga uyo akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye nekuvamba amakosi theatre production, munin'ina wavo Stix Musanga audza bepanhau reChronicle kuti urongwa hwekuchengetwa kwaKondi Musanga hakusati kwapera kurongwa, asi vachiti Kondi achanochengeterwa kumusha kwake kuLupane. Stix ati zvakare pachaitwa nyaradzo paamakosi theatre Kondi asati aendeswa kuLupane. Tabata chizvarwa cheZimbabwe vaJane Moyo kuti chinzwewo mashoko avo pamusoro pemurume uyu akashanda nesimba kubatsira vamwe munyaya dzezvemitambo.
Chekutanga tinoti matambudziko kumhuri yekwaMusanga nemhuri yeZimbabwe yese yarasikirwa ne one of most talented individuals from arts and kuma playwrights uko Kondi Musanga aizikanwa semunhu ari very prominent. Akatanga business rake muna 82 paakafoma amakosi theatre wevanhu vazhinji vakawanda vakadzidzirawo ipapo kuti vaite zveacting pastage and Kondi ainyora most of my playwrights maplays avaita during that time. Saka tinoti no nematambudziko chaizvo kumhuri yekuZimbabwe.
Munofunga kuti chava charangarirwa nacho zvikuru chii?
Maonero angu thinki inyaya iyoyo yekuti Kondi munhu aifarira kubatsira vamwe. Paakatanga kampani yake Makosi Theatre nekuziva kwangu yakatanga iri gym yekarati for vana kuti vauye kuzotraina karati self defense, and then eventually akazoita full theatre muna 1988. And my actors akawanda from Matabeleland vakatofura neikoko academy yake. Aizikanwa semunhu aisapota stereki nyaya dzehuman rights, munhu aitanga asingadi zvanga zvichiitika kuZimbabwe nenyaya yekudzwanirirwa kwaitiwa vanhu saka aitaura panyaya izvozvo aitozikanwa semunhu anga ari very outspoken panyaya izvozvo
avo vange vari vaden moyo vari parunhare kuvirginia muno muamerica nestudio 7 Kenya iri kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya. Rwendo runo, mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta havasi kukukwidza vachitevedza zvinodiwa nemutemo wenyika. Vari kukukwidza ndiva Raila Odinga nemutevedzeri wavaKenyatta vaWilliam Ruto. Musarudzo iyi vaKenyatta vanotsigira vaOdinga kwete mutevedzeri wavo. Nyanzvi mune zvematongero enyika amai Lainangela vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakatarisa sarudzo iyi zvikuru pamusoro peukama hwaiva pakati pavaOdinga nemutungamiri weMDC TV Mushakabvu Morgan Tsvangirai uyevo nekutsigirana kwavanoita nemutungamiri webato guru rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa.
Sarudzo dzenyika yeKenya dzichaitwa idzo musi wa9 yamavhuvhu. Uyezve pane varume vana vari kukukidzana pasarudzo idzi vanosanganisira vaRaila Odinga vanozikanwa somumwe wevanhu aramba achikukidza kwemakore akawanda kuti ave mutungamiri wenyika yeKenya, kwozoitavo vaWilliam Ruto vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika ichiri pachigaro vachitevedzera vaUhuru Kenyatta, kwozoitawo zvakare vajudge George Wajakoya. Wajakoya munhu ari kukurumbira zvizhinji kunyanya nedonzvo rake rari kuti iro nyika yeKenya dei ikarima mbanje inozokwanisa kuti igobuduriritsa upfumi hwenyika yeKenya. Wechina vanonzi vamwaure waihiga vanovewo umwe wevarume vari kukwikidza kuti vagove mutungamiri wenyika.
Pari zvino ndiani anoratidza kuti angakunda?
Kana takatarisa sarudzo dziriko muvhiki rinoteera, semaonero angu ndinoona sokuti pane vanhu vaviri vanogona kutora chinzvimbo ichi. Mumwe wavo ndevaRaila Odinga kwozoti vaWilliam Ruto.
Sei mune maonero awa?
Nokuti tikatarisa kuti zvaiitwa nevarume vaviri ava kubva kumasure uko vachiedza kuti vatore chigaro chekuve mutungamiri wenyika, tinoona kuti mabasa avo anobvira kure. Tikatarisa savaRaila Odinga tinovarangarira vari umwe wevanhu ainyanyoshanda zvakasimba panyaya dzematongero enyika nemushakabvu vaMorgan Tsvangirai kubva kwatingati kuma early 2000 kuzosvikawo bato ravaMorgan Tsvangirai rainzi MDCT razochinja rave kunzi CCC, vachizoramba zvekare vachibatana pamwe chete navaNelson Chamisa. Kana ticharangarira ndivozve weumwe wevanhu pakaitika sarudzo dzenyika yaidu yeZimbabwe vakawanikwa vachitsigira vachamisa kuti dei vamboedza mamwe matano akasanganisira sokuti vazvigadze humambo kuti vave mutungamiri wenyika mugore ra2018 zvisinei hazvo zvinhu zvisina kubudirira.
Sei vanhu veZimbabwe vakatarisa sarudzo idzi? Chii chiri musarudzo iyi chinobata Zimbabwe?
Sarudzo iyi iri kuitwa munyika yeKenya muvhiki ratakatarisana nayo ndinoona sokuti inogona kuti tifungisise pamusoro peukama hweZimbabwe nenyika yeKenya, nekuti tikatarisa kuti vaOdinga vanga vari umwe munhu aibatana pamwe chete navatsvangirai, ende uyezve ndeumwe wevanhu vakakurudzira vachamisa kuti pasarudzo dzakaitwa mugore ra2018 vaifungidzirwa kuti dei vazvigadza kuti ivo vave president wenyika yeZimbabwe. Uyezve kana kuri kuti vaOdinga ngatiti vanenge vakunda musarudzo idzi, tinozvibvunza kuti pachave here nekusimbaradza ukama neari mutungamiri weZimbabwe vamunamugaga kana kuti vachashandisana vacharamba here vachitsigira vachamisa kutiwo vachamisa vapinde pamasimba
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika amai Lainandlela vari parunhare kuNairobi kuKenya ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Newsday nyanzvi mune zvemutemo dzinoti dzichaendesa hurumende kudare reConstitutional Court kana bhiri reprivate voluntary organizations rikapinzwa kuva mutemo wemunyika. Vazhinji vanoti bhiri iri rinopa masimba akawandisa kugurukota republic service, labor and social welfare. Munyuzde makare meya veHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuri yeguta reHarare haivaki madhamu sezviri kutaurwa nevatsigiri veZANU PF pasocial media. Mukroniko vakamborwa hondo yerusunungugo Brigadier General Benjamin Mabenge vakashaya muHarare nezuro vaMabenge avo vange vari pamunhandigere vakaremekedzwa neugamba hwenyika. Vachaendeswa kuBrazil havo kukwekwe nhasi asi vachidzorwa nhasi pakare kuti vazoradzikwa paHeroes Eger mangwana chitatu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira nega zvamunofunga.
Ndoda kutaura na mugwadi uyo mugwadi nyara vanhu sivavo zvekutaura mugwadi izvozvo munoshungudza vanhu vetriposi muchivasunga muchiita sei asi kumabyelection muri kungodliwa ko hamuoni here kuti vanhu havachadi zvezano vanhu vanoita nezano mungashungurudza zvenyu mungaita sei mungadini vana Jobhosi kana mukavashungurudza mukaita sei vanhu vambofi vakavhotera zano zvodoratidza kuti 2023 hapana anokuvhoterai ende zviri pachena zvoga nokuti mabyelections hamusi kuhwina muri kungodliwa zvoratidza 2023 mungasunga zvenyu mungashungurudza mungaita sei asi munhu ava kuziva pekuvhotera munhu anoziva pekuvhotera pana vachamisa chete chete hakuna kumwe kuchavhotegwa zviri pachena izvi shungurudza henyu nguva yenyu yakwana kuti muchibva pachigaro vana vasikana tinokushingisai muri ikwekoko.
Makadii vashamarari nevateereri veStudio 7. Ini ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanyisisa kusvika pasi pemwoyo nematongero ari kuitwa nyika ino ina munangagwa. Varume ava munangagwa namuturi vari kuda kusiya vauba yanyika ino. Kana varume ava marhanira vari kuita nyika ino ariwo marhanira vari kuita mafamilies avo idisaster chaiyo chaiyo. Ndiudzei izvozvi masivhu 7 muri kuramba kubhadhara varimi Chibage muri kuramba kubhadhara iye zvino tinonzwa zvekuti nyika haisina magetsi kuda kutanga zvekupembera nenyika kuinda kunokumbira magetsi kunyika dzakaita seMozambique neZambia zvinobatsirei zvinhu zvakadai zvatiri kuitwa nevarume ava haizvi zvinorwadza zvekuitwa nevarume ava ngavasiye chigaro kana zvichinetsa izvi hazvibatsiri ma
ndodawo kuti nditaure maerana ne nyaya yekurejistwa kwevana vechikoro vada kunyora maexamination. Zvamusika kuti government iri kutaura kutiyo yawedzera mazuva mashanu kuti vanhu varejistwe kuvhota but already vanhu pamazuva anga akatarwa cheya vakakoniwa iyo pamazuva avo wawedzera chega wawedzera futi rate yemari yekuamerica saka achaziva kuti havasi kuona here kuti vabereki vakakoniwa kubhadhara pamari nereti yanga yakadidzikei yacho apa papa vawedzera mazuva awedzera futi reti asi vabereki vavo vakakoniwa kutorejista pamazuva avakange vapiwa nida kwekushayikwa kwemari mo manje takuwedzerai mazuva wowedzera futi mari handiti kungogara waomeserwa zvakati pozi pekutanga kwakona apa ndipo munozokwanisa here iyo mawedzera futi rate asi tinodzidziwa kuti government iri pafunga sei iri pawana sei papa ndatenda zvako
asi zviri sekiine zvakawanda zvairi kutadzira vanhu pane vadzidzisi vakashanda vakawedzerwa mazuva 5 to 10 vachimaka makala mahara izvo zvavachataura vakangonyarira kuti zvive without even any communication zviri sekiorganization yematsotsi ndizvi zvinenge zvichiitika iye niki zvamiri ngaambotitaurawo pane zuva 1 here vakamboshanda for free zviri seki takamira kuti vatitaurirowo izvozvo tibvunzireuraniki zvilamiri kuti vanhu vakashanda makala vayo makanyorerana navo papi kuti mukushandira mahara because vachitaurwa navo vanoti vakati vachabhadhara a particular amount of money per day for the number of days which they were going to work satibvunzireu niki zvamiri kuti muri kutaura here kuti vanhu vari kuda kuzoita community service kuziri seki tatenda
sando dzenyu mangwanani mangwanani pastudio 7 sando dzenyu vatete imisisi mimanga muri kutaura nezvokuti kabhineti yese yezanup f inogara kunze kwenyika ipapo mataura chete kuti ndakabata foni ndaikuroverai maoko imi muri kutaura chokwadi chaicho chaicho vanhu ava vari kutibata sezvikorombo vari kuitiza nyika havana confidence neekonomi yavari kurwana vari kunorarama vari kunze kwenyika vachidya mari dzedzimwe nyika asi vachitaura kuti hakuna nyika inosimukira ichishandisa mari yeimwe nyika asi ivo vari kushandisa mari dzedzimwe nyika vodzoka votiudza kuti zimbabwe yakanaka zimbabwe is open for business kumachina hako kani kwete kuti kwai kunyika dzese kumachina anodya navo ndo ari open for business muzimbabwe so tinotenda namashoko evanhu vakadai munyika yedu vane njere dzokuonawo zvinhu zvingori pachena zvinotadza kuonekwa navamwe varume vakuru vanototi vakaenda kuchikoro ungaona hurumende mukoro uno nokupa chibhaketi nechidhiringi chepepsi zvinorevei zvinorevei vanhu vachifa nenzara uchipuwa chipurastiki bhaketi nechidhiringi chono muwanani kumba kuna baba namai navana iwo wapo chidhiringi chocho chimwe orit ukamwa unonzwa chii wonzi kwai huyai tikupei mapoto anobika chii mapoto gore renzara vanhu vari kufa nenzara waisapoto mumba zvobva zvaita kuti dumbu rigute haiwa ngaapinde mukomana mani vatenda
uyo unonzi ponyati uyo anonzi ponyati haasi mupurisa mupolitisheni anonzi poronyati uyo asi manje manje vana mugwada avavo vazive zvavanotaura vana mugwada avavo hatidi kutambisirwa nguva yedu nevanhu ivavavo vasina zvavanoziva vavana kana chimwe chavanoziva
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica hurumende yeamerica yayambira china kuti isakonzera kusawirirana pamusoro perwendo rwemutauriri weparamende yeamerica amai nancy pelosi avo vari kuda kunoshanyira nyika yetaiwan china inoti taiwan idunhu renyika yaro ukuwo taiwan ichiti inyika yakazvimirira amai pelosi vanotarisirwa kushanyira taiwan nhasi nyanzvi mune zvematongero enyika dr frank guni vanoti nyaya iyi inogona kukonzera kumwe kusawirirana pakati penyika zhinji sezvatiri kuona kuukraine vanoti sekuona kwavo america yanga isingafanirwi kuendesa ngarava yehondo mugungwa riri pakati petaiwan nechina sezvayakaita
tinoona sekuti rwendo ruri kufambirwa namai pelosi mutauriri wedare reparamende kana kuti spika wekongresi yekuno kuamerica rwendo runogona kukonzeresa kupokana kwakakurisisa pakati penyika yechina neamerica nekuti china yagara yakataura kuti zviri kuda kuitwa namai pelosi kudenha kwavasingatambire ivo sehurumende yeChina nekuti vanoti ivo ndivo vane masimba ekutonga chitsuwo cheTaiwan chavari kuti chipandi cheChina. America kune uku yekuti hongu haisi kuramba kuti Taiwan chipandi cheChina haisi nyika yakazvimirira yega, asi vari kutivo vagara vane ukama hwekudyidzana hwokutengeserana zvinhu neTaiwan. Saka naizvozvo vanofanira kunge vachiregedza mai Pelosi vachienda ikoko.
Saka iyo America pane zvairi kuita here kutonhodza nyaya iyi yava kuda kuramba ichienda kusina kunaka?
Tikatarisawo iyo America tiri kuona kuti iri kuramba ichikuchidzira moto, nekuti kutaura kwatiri kuita izvozvo America yakatumira chikepe chehondo, ngarava huru yehondo inonzi USS Reagan, iriko ikoko kuAsia, asi yakananga ikoko panonzi kuTaiwan Strait, inova gungwa rinoganhura China neTaiwan. Zvinoreva ivo vari kuti vari kutumira ngarava yehondo iyi kunoprotekta kana kuti kuitira kuti amai Pelosi vafambe zvakanaka, vakadzivirirwa kubva zvingavakanganisa kufamba kwavo. Asi tinoona sekuti zvinogona kukanganisa madyidzano pakati peChina neAmerica. Kudyidzana kweChina neAmerica kwakawandira kubhizimusi, asi tinoona sekuti America iri kuona sekuti China iri kukura pachiuto, zvinogona kukonzera kuti izochallenja kana kuti izoti aiwa America mugone kutitaurira zvamuri kuita izvozvo. Ukuwo China senyika iri kukura nezveupfumi pamwe chete nezvechiuto, iri kuona sekuti chatova chigondora zvekuti haingarambe ichitaurirwa zvokuitwa neAmerica. Zvinova zvinhu zvinogona kukanganisa kudyidzana kwenyika mbiri.
Mavonero enyu Dr. Guni, nyaya iyi yakananga kupi? Chii chamuri kuona?
Potse potse tinoona sekuti pakasava nekushandisa njere nekutaurirana nekukurumidza, tinogona kupedzisira taona dambudziko seratiri kuona pakati peRussia neUkraine. Rakuti imwe nyika inozotanga kurwiswa zvoita kuti dzimwe nyika dzizodaidzwa dzotanga kupindira. Tinogona kutoona kurwisana kwepasi rese yatingati World War 3 yakukura, nekuti China yakabva kunyorerana pasi chibvumirano chekuti kana China ikawana nyika inoirwisa, Russia inoenda kunobatsira. Ese zvakangotaurwawo neRussia vakawirirana kuti kana Russia ikawana nyika dzinoirwisa, China ichamirira neRussia ichinobatsira. Saka tinoona sekuti panoda kuti vagare pasi vataurirane.
Dr. Guni, ivo mai Pelosi, chii chinokosha chavari kufambira kuTaiwan?
Hationi chakanyanya kukosha chinofambirwa namai Pelosi, kunze kwekuti tinoziva kuti America iri kushotegwana kuti muno muAmerica tine dambudziko rekuti zvimwe zveumhizha hukurukuru zvinodiwa machips anoshandiswa munyaya dzemafoni, munyaya dzezvinhu zvehondo, zvitundu mutsere mutsere, dzimotikari nezvimwe zvakadaro. Tinoona sekuti nekuti Taiwan ndiyo nyika huru inogadzira izvozvezvi, tinoona sekuti ndo zviri kutuma America kuti irambe ichinotaura ikoko neTaiwan, nekuti Taiwan neChina ndidzo nyika huru dzinogadzira machips iwayaya. Saka tinoona sekuti America iri kuda kuti inotaurirana neTaiwan kuti vapiwe zvinhu zveumhizha izvo zvakati wandei kupfuura zviri kuuya pari zvino.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe rinoti riri kuisazve pamusika mamwe masendi egoridhe kana kuti gold coins, sezvo ose arakaisa pamusika zvinhu rakapera akatengwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinonzi zvakamirira kuona zvichabuda musarudzo dzemutungamiri weKenya svondo rinouya, sezvo vaRaila Odinga vachionekwa sasawira wemapato anopikisa muZimbabwe. America inoyambira China kuti isakonzera kusawirirana pamusoro pekushanya kwemutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi kuTaiwan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeEastern Bell.